Takatanga makampeins edu kumkoba north. Igaro ziva kungo zosa. But regai ndi kuzivise kuti aiwa. Iwo ma election acho. Aimbo fanro wenga achito. No teka peza kama election. Mso 23 August. Vaanwe mkoba north wakafutura suwanoda. Chiurumende chiripoche zanichi. Wakabire ma election. Zemande upa msoro. Kuna president wedu. Baba wacha misa. Saka hondo uri ati nayo. Kugwisa kuti ma election. Akabiru wa mso 23 August. Anga achitanga patwa achito mune zvakanaka vanewe Zimbabwe vavote mune zvakanaka munoziva kuna Harare kose uko kwakashaiko ma ballot paper Bulawayo no ballot papers kwese kuna Mutare nokuti vaiziva kuti kana vanhu vakangovhota vese kuna Harare nenguva taingova rakashira muHarare chete neBulawayo saka zviri kuitwa zvose zvokudzingwa kwavanhu zvokurikolo kwavanhu chinangwa ndechekuti bato redu reTPC tinge richisiya focus yokurwisana kuti aiwa iwo munangagwa wakabira maelection maelection anofamba zvakanaka munyika makamuita maelection patsva vanhu vasarudze zvavanoda
vachibaya kune vamwe vari kuti imi muri kudzokorora mhosho yamakamboita yakaita kuti bato renyu ringe richipa zvigaro kuzano PF zvisina kukwikwidzwa mushure mekunge makwikwidza pasi peTPC zvinove zvamadzokorora munoti nevari kuti muri kuita izvi maune muchida kupa zvigaro kuzano PF
TPC ndo musha wedu ndo musangano wedu munoziva takamutanga gore rapera ndo musangano wedu unotungamirirwa naPresident wevanhu baba vachamisa regai ndinde kumubvunzo wenyu mukoma Jonga hapana chinokanganisa chakaitika musi wa 9 December pana hama dzedu dzakabviswa paballot paper zvatakaita sebato revanhu takapikisa mutongo uwoyo wakapiwa naJudge Katio takamupikisa kuSupreme Court takapikisa zvakare mutongo wakapiwa naJudge Mutevedzi kuSupreme Court kana muchinge maita appeal zvinodudzira kuti mutongo wangu wapiwa kuHigh Court unotetwa parutivi saka hatigoni kusiya musha wedu nyoka ikapinda mumba hautizimba unovuraya nyoka nokuti kaukatizaimba ukaenda kune imwe imba nyoka imwe changopinda futi koko so mushongo wenyoka yapinda mumba kuuraya imba yesera yakanaka pasina zvinonetsa saka handioni dambudziko riripo mwana mai angu mukoma Jonga tiri kukwikwidza tiri pasi peTPC bato revanhu rinotungamirirwa naPresident wevanhu baba vachamisa ende tiri kuzomira musi wa 3 February